zita langu nonzi Solomon Matlatini ndakabari rwa kuZimbabwe mugutare Harare ndakazokura ose zvekare kuKwekwe pari zvino ndinogara kuno kuAmerica ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist umu ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti printmaking, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, nekushandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvonaizvo.
Tinozwa kuti mune mabiko musi wa 16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatidza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa 16 December ari kuitwa kugalari inonzi Africa World Arts Gallery iri muWashington DC padhuze nepa Adams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na 5 dzemanheru achiperawo na 9 dzemanheru. Atinge tichingoonawo kuti nekuzara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana nai idzodzo, asi ariko musi wa 16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno amaAmerica. Zvimwe pamwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinochipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri, so I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa, uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina maneja wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pari zvino ndakasaina kunenye galari, tine contract nenye galari kwandi ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura ino. Ndiri kufara zvikurusa nokushanda nawo tichionawo tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary grade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziviro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rekupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro randachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazovewa kuAmerica, ndomba tikati ndanga ndakukwanisawo kutengachi mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandakazoyera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza chikoro chinonzi East Central University chiri kuOklahoma uku, ndakaita degree rangu mustudio arts. Vanoiti bachelor of fine arts in studio art, and the focus yangu inini yanga iri painting.
Mavere nguva yakadii muri muno muAmerica?
Ndato nemakore 11 ndiri muno muAmerica. Ndakauya ndichiti ndidzidzire zvokugadzira mafirimu nezvepa TV, filmmaking and television production, ndichidzidza kuchikoro chinonzi Columbia College Hollywood kuLos Angeles. Ndakanodzidzawo ikoko ndo zvandandavingira kuAmerica. Ndandavingira chikoro, ndo chinhu chikuru chandandafambira.
Ramangwana renyu munoona rakadii mune zvamuri kuita izvi?
Aiwa, ramangwana tine tarisiro yekuti zvichange zvichiramba zvichifamba, zvimwe kutodarikawo mafambiro azviri kuita izvozvi, ndo chisvoo chacho. Saka tongoramba tichibatsirana nevandinoshanda nawo kuno mukusangana nekunamata kuti Mwari atizarurire mashandiro atichiita. Asi ndinovimba kuti zvisaramba zvichifamba sezvo ndadzoka muWashington DC kudai so nemabiko atiri kuitawa musi wa16 December mavambwe zvinhu zvandinovimbawo kuti zvichabatsira kariya yangu mukuendera mberi.
Mune vamuri kubatsirawo here kune vari kusimukira?
Ndinenge ndichingobatsirawo navo nevanhu zvikuru vanongovati mubvunzo vanondimesejawo pamafacebook ipapo pamainstagram zviya Instagram nefacebook yangu iSolomon Mahlatini SolomonMahlatini munogona kundiwanawo ipapo. Vanongo vane mubvunzo vanogona kungondibvunzawo. Vanongo vane mubvunzo nezveads vanogona kuuyawo vongoikandawo mibvunzo yavo imomo. Asi chinangwa changu kusinzi zvandiramba zvichita zvichabudirira ndee ndichida kuti ndiitewo yavanoti residency yandee ndichikokawo vana vezimbabwe vachiuyawo kuno vachiona kuti mamwe maartist anoshanda sei uye kuti kariya yeart unotogona kubudirira mukariya yeart. So ndo chinangwa changu chamangwana kuti ndichitanga residency. Ndinovimba kuti zvinofamba chete kuti tikwanisewo kupananawo mukana vakwanisewo kuona kuti unokwanisa kubudirira.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva?
Aiwa, kuvana vezimbabwe vane chinangwa chokupenda kana kuitawo visual arts ndongoti rambai makashingirira ungoramba uchingodzidzira uchipraktisa ndokuti basa rako rigoenderawo mberi uchitsvagawo ruzivo kungava pagoogle kana kubvunzawo vamwe vari mubasa racho naseni. Ndakasununguka zvikuru mukwanisa kungondibvunzawo painstagram ipapo. Uye chikoro chakakosha sitereki wedawo kuita art kana chii asi kusimbisa chinhu chikuru sastereki kuendawo kuchikoro kuti urambe uchirodzawo pfungwa dzako nenzvere dzako. Uye ndinongoti varambe vachiapplyawo kumaartist calls vanoti maartist calls nekuti zvinokupawo mukana wekuti uratidze nyika basa rako raunoita hausiwo anenge ariko anogona kuzokubatsirawo kukuendesawo pamusoro. Ndo mashoko angu iwayo kuvana vezimbabwe. Ndokutendai nekundikokawo pachirongwa chenyu chino kuti vamwe vakwanisawo kuzivawo nezvebasa randinobata. So ndatenda zvikuru sezvo.